manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera nasi, uri musi wemuvhuro, gunyana 19, 2016. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka isu sebato tichikuti pane vanhu vanozikanwa totora madetails avo toita mapolice reports, maformal reports kumapurisa kuti vanhu ava vasungwe ndochokutanga nokuti vanhu ava inhubu inyanya.
Batore MDC tirino tirichasungisa vanhu vose vari kuita nengo dzaro kafira mberi.
Vamugame varipo kwemakore mashanu. Saka vanomirira 2018 voenda kunovhota kana vakawanda vobvisa vamugame pachinzvimbo. Asi hazviitike.
Asi vezanu PF vanoramba kuti nengo dzavo dziri kuita mhirizhonga. Vema chechi vosi ya gwaro kuofisi ya vamugabe vachiti ngavatende kuti vakundikana kutungamira nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Movement for Democratic Change rinotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti richaendesa kumatare edzimhosva nhengo dzeZANU PF, mapurisa pamwe nevasori vanozivikanwa avo vavanoti vari kupamba kana kuita kafira mberi nhengo dzebato iri. Izvi zvinotevera kuratidzira kwakaitwa munyika yose nemugovera pasi pemubatanidzwa wemapato anopikisa uri kukurudzira kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo kana kuti National Electoral Reform Agenda NERA. MDCT inoti vanhu vakasungwa vakarohwa zvakaipisisa uye nekuona kuti matare aizobvunzisisa nezvenyaya iyi, mapurisa anonzi akabva atanga kuregerera vamwe vacho nezuro nanhasi vasati vaendeswa kumatare. Vataura neStudio 7 vanoti vakakuvara mushure mekurohwa vachinzi sei vainge vachiratidzira. Atina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Kwamutare nyaya yekuti nhengo yedare reparamende MDCT inomirira Mutasa Central vaTrevor Sarowaka vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete ichanzwikwa mangwana. VaSarowaka vakasungwa nemugovera vachinzi vaironga kuratidzira zvisiri pamutemo. Vamwe vakasungwa nemugovera muHarare vanosvika 27 vamiswa pamberi pedare. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Ichokwadi kuti vanhu vedu kana masupporters edu eMDC muZimbabwe mose musi wemugovera pakaita bongozozo rakatyisa nokuti vanhu vakarohwa vakasungwa. Pari zvine izvozvi ndiri kuwana mareports kubva kuZimbabwe yose. Gokwe Kabuyuni takusvika muZambezi Valley kuMidlands North Province. Kwamutare Manicaland nana Honorable Trevor Sarowaka vanovaivo nhengo yedu yeparamende muMutasa Central vakarohwa vakasungwa. Muno muHarare tine vanhu vanokwana kusvika 40 kana 50 vakasungwa madzimai varume kusanganisana nengo dzedu dzeparamendi dzinoita idzo Honorable Fani Munengami vanovaivo nengo yeparamendi muGlenview North Constituency. Tina amai Ronia Unjira vanovaivo Member of Parliament wemadzimai paproportional representation varizve ivo Chair Lady we MDC Women Assembly muno muHarare province nevamwe vakawanda mayouth edu madzimai varume nevamwe vanhuwo zvavo vaingozvipambirwa vakangopatanidzwa vakarohwa vakaitwa kupondwa chaiko saka pari zvino tiri mumbishiro kuti tione kuti nyika yose vangani vanhu vakasungwa vangani vanhu vakarohwa
vanhu vacho vakarohwa vanhu vari kuzivikanwa here uye sebato muri kuronga kuita sei nevacho vanenge vazivikanwa kuti ndivanani
ndoda kutanga kutaura kuti kuzivikanwa vanhu vari kuzivikanwa kunyanyanyanya kunzvimbo dziri kunze kweHarare nzvimbo idzo dzakaita sana Gokwe Kabuyuni dzandataura kuna Namutare kuna Nachiredzi kuna Nachivi Gutumpandawana nokume kwakadaro kuna Nashamba nokuti vanhu ava vanotonzi vanhu veZANU PF vanozivikanwa kuti inhengo dzeZANU PF dziri nhengo dzeZANU PF dzemunharaunda idzi dzakazenge dzaakuonekwa dzaakutora basa rechipurisa dzoita sandidzo mapurisa vamwe vacho vakatopfeka hazu dzamapurisa vorova vanhu vaingosvika kuti vakaungana vanhu havabvunzi kuti muriitei kungorova namatanda vachiita sei ndofunga waona mamwe mapicture acho pane madzimai maviri matatu vakakuvara zvakanyanyanyanya kumashure uko saka isu sebato tiri kuti pane vanhu vanozivikanwa totora madetails avo toita mapolice reports maformal reports kumapurisa kuti vanhu ava vasungwe ndochokutanga nokuti vanhu ava inhubu inyanya dzinofanira kunge dzichitongwa dzichienda kujere tadarozve tiri kuti situation yemuno muZimbabwe yashata yashatisisa blessing saka sangano reSADC nesangano reAfrica Union kusanganisa nesangano reUnited Nations rinova iro rakagara musession yeGeneral Assembly muNew York vhiki ino rinofanirwa kuchiongorora kuti Zimbabwe iya zvinhu zvashatisisa ngaidzorwe ipinde paagenda itaurwe nezvayo kuona kuti chii chingaitika nokuti pari zvino tatova mustate of emergency blessing
mutauriri weMDCT vaobeti gutu vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 zvichakadaro mune imwe nyaya nhasi mutongi wedare ramagistrate Kumbare audza magadijeri eZimbabwe Prisons and Correctional Services kuti asiye tsika yekuunza muzvare Linda Masarira kudare vakasungwa maoko nemakumbo sezvo uku kuri kutyora kodzero dzavo. Muzvare Masarira nevamwe vavo vakasungwa muna Chikunguru vachipomerwa mhosva yekukanganisa vanhu kuzvifambira apo vairatidzira. Vasungwa vanosanganisira vaPride Mukono, vatinotenda Mhungu nevamwe gumi nevasere vanga vari muusungwa kubva mwedzi wapera vasunungurwa vakanzi vape dare magwaro avo ekufambisa uye kuenda kunozvipira kumapurisa eHarare Central Police Law and Order kamwe chete pamavhiki maviri. Vanziwo vasataure nevanhu vanenge vachiratidzira. Vamwe vanhu makumi matanhatu nevapfumbamwe vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vachinzi vadzoke kudare musi wa3 gumi guru. Asi vati vachaenda kudare repamusoro kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Kubulawayo dare ratenderana negweta valizwe Jamela kuti vanhu havafaniri kungosungwa kuti vataura kuti vamugabe kana kuti my grace sezviri kuitwa nemapurisa sezvo zvichikora bumbiro remitemo. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo vakindness paradza vanove nhengo yeZANU PF.
Vanhu ivavo vari kuAmerica ikoko pfungwa dzavo dzinenge dzisina kumira zvakanaka nekuti hakuna hondo kuZimbabwe kunoku saka kuti Zimbabwe iende agenda yeUnited Nations oro yeSADC oro yeAfrican Union hazviitike nekuti hakuna dambudziko kuno kumusha. Vanhu ivavava vari ikoko vanhu vaka vari kunetseka nenyaya dzematongerwo enyika vari kufungidza kuti nyika ingatongwa nechisimba. Zvino Zimbabwe haitorwe nechisimba. Ngavamire tiende kumaelections muna 2018 sezvinoreva bumbiro remutemo reconstitution kuti vamugabe varipo kwemakore mashanu saka vanomirira 2018 voenda kunovhota kana vakawanda vobvisa vamugabe pachinzvimbo asi hazviitike saka kana vachifungidzira kuti vangapatsurwa nedzimwe nyika kuti vabvise ZANU PF pachinzvimbo
hazviitike vari kurota nevakamira.
Asika bumbiro remutemo rinobvumidza vanhu kuratidzira. Tiri kuona mifananidzo yevanhu vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa nevamwe vari kutiwo vakarohwa nenhengo dzezanu PF.
Muchirungu tinoti your freedom ends where my freedom begins. Saka zvinoreva kuti iwe kana wati uda kuratidzira, ratidzira murunyararo. Kwete kuratidzira uchipwanya mazvitoro zvevanhu uchiba.
Asika tiri kuona dzimwe nguva vanhu nyange vakapuwa mvumo nematare vanenge vachingorohwa nemapurisa. Ndiwo mutemo wacho here?
Aiwa, chinonetsa ndechekuti vanhu vanonzi munoapplya kunzi muda kufamba muna Samura Mashewo kubva paLeopold takawira kusvikira muna 4th Street, right? Mopuwa nzvimbo yekufamba. Asi vamwe havazodaro nekuti hamuna zvitoro muna Samura Mashewo. Vanenge vakuda kuenda muna 1st Street kunopasa zvitoro. Zvino kana vabatsaukira nzvimbo yavati varida kufamba, mapurisa angaita sei?
VaKindness Paradza vanoenengo yezanu PF vachimirira makonde mudare reparamende vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Masangano emakereke akabatana achishanda neZimbabwe Divine Destiny nhasi asvitsa gwaro renyunyuto kumahofisi emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rekuvakurudzira kuti vatambire kuti vakundikana kutonga nyika. Vari kutungamira urongwa uhu Bishop Anselmo Magaya, vanove zvakare vanotungamira Zimbabwe Divine Destiny, vanoti gwaro ravo ravasiya kumahofisi avaMugabe iri rine zvinyunyuto zvikuru zvitatu zvinosanganisira kurudzira yekuti vaMugabe vabvumidze nhaurirano dzemapoka ose emunyika. Mamwe masangano ari muurongwa uhu anosanganisira reChristian Voice, Prayer Network neZimbabwe Pastors Forum. Ngatinzwei hurukuro yataita naBishop Magaya pamusoro pedanho ravo.
Chokutanga tiri kuzivisa vaMugabe kuti kumira kwehupfumi hweZimbabwe hwawondongeka kudai konzero cheutungamiri hwavo, chikonzero chemapolicies avo asina kunyatsoita zvakanaka. Chechipiri, tava yeuchidza kunhorovondo yakaitika muZimbabwe yekupondwa kwevanhu vakawanda chaizvo chaizvo kwakaitika kuMatabeleland, varivo zvekare vanga vari pachigaro. Saka tavaratidzo zvakare kuti iko zvine izvi nyika ina kumira zvakanaka. Vanhu vane shungu, vanhu vane kugumbuka, vane nyunyuto dzavari kuita vachiratidzira, asi hurumende yenyu ichiramba ichiita utsinye hwokusunga nekukuvadza vanhu vari kuratidzira murunyararo. Saka isu tati tinokukurudzira saizvozvo zvaMugabe kuti mubvumirane nevanhu vemuZimbabwe kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Motendoka upambiri pamwari kuti mwari vakuregererei.
Vamwe vangada kubvunza Bishop Magaya kuti hongu vaMugabe vanogona kutenda kuti ndakundikana kutonga zvozodi.
Mugwaro ratavanyorera tavataurira kuti vanofanira kuvhurikira kuhurukuro nevana veZimbabwe. Zvoita kuti vanhu veZimbabwe vataura zvavari kuda. Chandinoziva ndechekuti ruzhinji rweZimbabwe iko zvino vari kuda kuti vaMugabe vachibva pachigaro ndava vakura.
Sezvo manga mawana mukana wekusvitsa gwaro iri kuna vaMugabe, madei kungoisa mugwaro renyu zvinyunyuto zvevana veZimbabwe zvekuti vaMugabe chibva pachigaro?
Ndinoona zvisina kusiyana maningi. Ndava kunyora kwataita ikoko nyaya iripo chaichaye ndeyekuti vabve pachigaro. Asi tangonyora nenzira iyoyo yekuti tivaradze kukundikana kwavo. Ndinodavirawo kuti patichazonyora zvekare tinokwanisa kuzonyora manyorero dzimwe dzenguva muri kutaura iwayo.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vari parunare muHarare neStudio 7. Misangano yeUnited Nations General Assembly yatanga muNew York nhasi, asi manga musina kugadzikana mushure mekunge maputitswa mabhambu. Asi mapurisa asunga Ahmad Khan Rahami, uyo anga ari kufungidzirwa kuti ndiye akateya mabhambu aya. Murume uyu anonzi akateya mamwe mabhambu kuNew Jersey uko aigara. mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vataurawo kuUnited Nations vakati America ichaferefeta nyaya iyi zvizere. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avari kupinda misangano yekuUnited Nations General Assembly iyi vataurawo nhasi pamusangano wanga uchitaura nezvevapoteri.
More often than not, member states have been too keen to resort to force without exhausting peaceful means. This hegemonic military doctrine and adventurism, fueled by a desire to achieve the narrow national...
Chimwe chiri kukonzera kuti kunyanyoita vanhu vakawanda muupoteri inyaya yenyika dzakabudirira uye dzine masimba dziri kushandisa masimba aya zvisizvo. Izvo zvave kupa kuti kugume kwaita hondo kune nyika dzakawanda, zvopawo kuti vanhu vakawanda vagume voenda muupoteri.
VaMugabe vachitaura kumusangano weUnited Nations kuNew York. Tichiri panyaya zviri kuitika kuNew York, tabata mutoro wedu wenhau Marvelous Muhlanganya uye ariko kumusangano uyo.
Aiwa, zvinhu zviri kufamba hazvo zvakanaka, asi sekuziva kwamunoita kwakambowanikwa iko kuchiputitwa gwambo nemusi weMugovera. Izvo zvaita kuti guta reNew York kufamba kwacho kunetse, uyezve tiri kuona kuti vatungamiri venyika vanobva kunyika pasi rose vari muno. Saka pari zvino kuti usvike kuno kwatiri kumusangano kuri kunetsa.
Vari kuratidzira kumusangano ikoko vari kunyunyuta nezviri kuitika kuZimbabwe. Nhasi vakamira papi?
Nhasi ndambotaura nevamwe vavo vanga vari kuratidzira nemusi weMugovera. Vanga vari kuti ivo pari zvino kwanga kusina vanhu vakawanda. Sekutaura kwandamboita kuNew York kuri kunaya yakawanda, saka uyezve kuri kutitonhorei. Saka dzimwe dzenzira dzokuti dzimwe dzenguva ndosaka tisina kuona vakawanda kuti vauye kuzoratidzira. Asi ndichibva pano ndichaendazve kunoona, nekuti ava vari kuratidzira kumuzinda weZimbabwe uri muno muNew York. Uyezve vanga vari kuti ivo vanga vari kuda kuti vaMugabe vaone vana vavo vachiratidzira kuti aiwa baba nguva yenyu yakwana. Asi sekutaura kwandaita vari kuti ivo kune vashoma. Asi vati vamwe vaye veDecember 12 movement varikozve vari muhwandu.
VaMugabe vanotarisirwa kutaura riini?
Sekuziva kwandiri kuita, vari kutarisirwa kutaurwa nemusi wechitatu kumusangano mukuru. Asi zviri kuno zviri kuramba zvichisanduka nguva nenguva, saka tichange tizvo kudzivisai kuti vachataura riini.
Mutoro wedu wenhau Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari parunhare kuNew York. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanotora nhau veReuters neAFP vanoti mapurisa maviri aurayiwa muDemocratic Republic of Congo nhasi, apo vanhu vanga vachiratidzira vachiti mutungamiri wenyika iva Joseph Kabila vanofanira kusiya basa. Bumbiro remutemo rinoti vaKabila vanofanira kusiya basa muna zvita, asi vanonzi vave kuda kurambira pachigaro. Murume akabaya vanhu vapfumbamwe nebanga pane imwe nzvimbo yekutengesera zvinhu yeCrossroads Center Mall kuSt. Cloud muMinnesota muAmerica. Hanzi anonzi Daha Adani, ane makore 22 uye vabereki vake vakabva kuSomalia iye akaberekerwa muAmerica. Hapana akafa pavanhu vakaedza kubaya nebanga, asi anonzi aibuda pachena kuti ndevechitendero chechiMuslim. Adani akazopfurwa nemumwe mupurisa akafa. Nzvimbo inonzi Huntsville iri pedyo nekumamisha eTexas muAmerica inonzi iri kufarirwa zvakanyanya nevanhu vakapotera kubva kuAfrica vanosvika 300. Vakawanda vanonzi vari kugara pedyo nechechi yeRema iyo inoparidzwa namufundisi John Okupfai. Vekumufundisi ava vanoti vanhu vakawanda vekuAfrica vanenge vashanya kuHuntsville vanoenda pachechi apo vanokwanisa kutaura nevamwe vekuAfrica. vanhu vakavanda munzvimbo iyi vanonzi vanoshanda pamajeri ari munharaunda iyi. Iko zvino tochienda kuna Blessing Zulu achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kumusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa nhasi nevatungamiri venyika dzepasi rose.
America inoti musangano weUnited Nations General Assembly watanga nhasi muNew York unofanira kuti uzeye nyaya dzakafanana nedzekubatsira vanhu nechikafu runyararo uye nzira dzekurwisa vanopfurikidza mwero. America inoti yakagadzirira kushanda nedzimwe nyika kuti igadzirise matambudziko akasangana nenyika dzakawanda pasi rose. Mukuru mukuru mbazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti United States Assistant Secretary of State for International Organization Affairs Amai Shiba Kruka vanoti nyaya idzi dzichazeiwa pamusangano uri kuitwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama nevatungamiri venyika dzinoti Ethiopia, Germany, Jordan, Sweden, Mexico uye munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon. America inoti yakazvipirawo kuona kuti munyika dzakaita seSyria, Libya neYemen maita runyararo. Hurumende yeAmerica inotiwo iri kusimbaradza mabasa ekurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State.
Ruzhinji rwevanhu munyika ruri kushamisika pamwe nekushushikana kuti sei zvinhu zvasvika pakuita manyama amire nerongo pachipatara chikuru chemunyika cheHarare Central Hospital, icho chinonyanyozivikanwa nerekuti pagomo. Izvi zvinotevera chiziviso chakaburitswa chishanu chapfuura neutungamiri hwechipatara ichi chekuti chambomira kuvhiya varwere nekuda kwekushayikwa kwemishonga inoshandiswa mukuita basa iri pamwe nekupodza marwadzo. Chipatara ichi chinoti hachisi kuwaniswa mari yakakwana kubva kuhomwe yehurumende kana kuti national budget, izvo zvave kuita kuti chirarame nemari inobhadhariswa varwere iyo inenge iri shoma. Sachigaro wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Rutendo Bonde, vanoti munhu anofanirwa kunongedzwa padambudziko iri akarara nezamo mumukanwa igurukota rezveutano, sezvo riri basa raro rekuona kuti zvinhu zviri kufambiswa sei muzvipatara zvehurumende. Zvipatara zvehurumende zvikuru zvose zviri munyika zvinonzi zviri kutatarika kuwana mishonga yekushandisa, izvo zvoita kuti varwere vakawanda vagare kudzimba. Ngatinzwe hurukuru yataita naDr. Bonde pamusoro penyaya iyi.
Saka kana Harare Hospital yakuti aiwa vanhu vanobhukwa vachizoitwa maoperations hatichakwanisi, takungotora vanhu vanenge vari pamaemergency chete. Tinoona kuti takaregerera chipatara chichiparara, nekuti ndinoziva kuti kubvira kunana December vanhu vaishanda imomo vaitoona kuti zvinhu zvatooma muno muchipatara, mishonga yanga ikungoshayikwa shayikwa, asi vanhu vachishayiwa kuti zvinogadziriswa sei. Ukaenda kuHarare Hospital uri murwere, handiti mazuva ano vanhu vakubhadhariswa mari, mari idzodzo dziri kungoshanda sei? Uyezve zvipatara zvakaita senge Harare Hospital zvinofanirwa kuwana mari yazvo kubva kuhurumende. Fiscus inofanirwa kusapota chipatara chikuru chakaita seichocho. For the sake of vanhu, obligation yedu yekodzero dzeutano iri muconstitution inotoita kuti Harare Hospital iyo haitombofanirwi kusvika pachinhano yedu cheyasvika iye zvinezvi.
Saka pakadai apa, Dr. Bonde, ndiani anganongedzwa kuti ndiye akarara nezamukanwa?
Tinoshandisa bumbiro redu remutemo kuti tinongedze kuti ashaisha pakadai ndiani, nekuti vanonzi majuty bearers pakodzero yeutano ihurumende. Saka tinotarisa kugurukota reutano, ndokwatinotanga kutarisa, nekuti bumbiro redu remutemo rinoisa gurukota reutano is the primary duty bearer panyaya dzekodzero dzeutano.
Kune kumwe here kungatarisirwa varwere kuti vangaenda kunobatsirwa sezvo zvinhu zvaita manyama amire nerongo pagoma?
Isusu sevanhu, Harare Hospital yanga iriyo yatanga tichitarisira, is the largest central hospital. Atichazii kuti vanhu vachaita sei kuti tichi director vanhu kuti chienda ikuma private hospital. Ivo vasina mari muhomwe zvinobatsirei? Hazvibatsiri nekuti vanhu havana mari asi vane kodze.
Tiri kunzwawo kuti ivo vepachipatara cheHarare Central Hospital vari kuti havasi kuwana mari yakakwana kubva kunational budget zvokuti vanga vava kungorarama nemari yamuri kutaura iri kubhadharwa nevarwerei. Dambudziko iringagadziriswa sei, Dr. Bonde?
Pachirungu tinoti political will. Izvo zvinoreva kuti handiti nyaya dzeutano tagara tinodziona kuti dzinoshayiwa mukana in terms of political will. Tichamirira here kuti madzishamwari edu aya ekunze kwenyika kuti vaite sei vasapote zvipatara zvedu? Zvingaita izvo zvipatara zviri zvedu. Iyoyo mari shoma iyoyo iri kukolektwa iyoyo ndakaona midterm policy review yakataurwa ndikaona kuti izvo 97% of mari iri kukolektwa iri kuenda kumasalaries handiti, which means kuti 3% iyoyo ndoyetakurwira neamwe maministries. Yet kana chipatara chazovhara manje munozoona kuti utano ndo hwanga uchifanirwa kunge uri pachi pamusoro semapriorities edu senyika.
Saka zvavati vachamboramba vachibatsira zvakaita sekumatenet kwakakoshawo zvakadii kuti kunge kuchiramba kuchishanda tichitarisawo zvimwe zvavamisa izvi?
Kwakakosha zvisingaiti nekuti zvavari kutaura ndezvekuti department rezvemaoperation rakumirira maimagine chete nekuti kana mwana akunzi haachafemi ari mukati mamai wake yakutodiwa chimbichimbika kuburisa mwana mupenyu handiti namai mupenyu. Handiti ndizvo chipatara kana changoo chemaimagine chete chisingaiti maelective kushanda at half mast kana tiri kutaura pachirungu.
Sachigaro wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Women Rights, Dr. Rutendo Bonde, vari parunare muHarare neStudio 7. Nhasi tiri kurangarira muimbi wekwaito ane mukurumbira pasorose Mududusi Mandoza Chavalala, uyo akashaya nezuro kuSouth Africa. Mandoza ari kutarisirwa kuradzikwa nemugovera. Gatimbonzwei kamwe kekambo kake kakaita mukurumbira zvikuru kanonzi Nkalakata. Kamboke musambo wekwaito kanonzi Nkalakata kachibva kuna Mandoza uyo akashaya nezuro. Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano. Sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Bato reMDCT rinoti richasungisa vanhu vose vari kuita nhengo dzaro kafira mberi. Asi vebato reZANU-PF vanoramba kuti nhengo dzavo dziri kuita mhirizhonga. Vemachechi vanosiya gwaro kuofisi yavamugabe vachiti ngavatende kuti vakundikana kutungamira nyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu nhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Amachono mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 19 ngompandula 2016 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ngikade sibuthene lapha njengabantwana baseZimbabwe abavela endaweni ezihlukeneyo lapho abasinikeze khona indawo eSalvation Army kade sizothandaza sikhuleka ndawenye sikhulekela isizwe kazi saseZimbabwe. Siyazi ukuthi abanye bethu abahlala emuva ekhaya esabashiya ekhaya balokuhlupheka okuningi kakhulu.
AbeZimbabwe bayatshengisela edolobheni leNew York khonapha eMelika ngesikhathi uMongameli Mugabe ekhuluma emhlanganweni ophathelane leziphepheli ngaphambilini komhlangano omkhulu owe-General Assembly.
UMandoza bekuwumuntu omkhulu, nathi sisengabantwana abancane sikhule elokishini bekuwuye umuntu obesi-inspire, besifisa ukuthi nathi masikhula sizibone sikwizinga akulo. Kodwa-ke kusiphatha kabuhlungu uma esedlule emhlabeni, futhi edlula esasemusha kanjena.
Ugwaza uthi udumo lukaMandoza luzahlala lukhona loba yena.
AbeZimbabwe abalandela umdumo weKwaito baveza ukudana okukhulu ngokufa komhlabeleli obedumile uMandoza. Seliphumelele kuhlandla lama quarter final enkezo yeChibuku Super Cup iqembu leHighlanders. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakhokheli bamazwe omhlaba labaphatha intambo balawa mazwe bathe gwaqa edolobheni elikhulu leNew York khonapha eMelika emhlanganweni omkhulu wenhlanganiso yamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly. Kule mhlangano emningi ezangenwa iziphathamandla zaborhulumente, amalunga enhlanganiso ezizimele zodwa kanye labanye abantu abakhangele inhlangothi ezitshiyeneyo zempilo okubalisa ezenotho, indlala, ezempilakahle, ezemfundo okweziphepheli lesimo somkhathi emhlabeni jikelele. Konke lokho kwenzakala ngesikhathi kule bomba elidubuke eNew York izolo osukusenza kube lokuxokozela kuleli dolobho, ikakhulu kulabo abakhangelane lezomvikela elizweni leMelika. Kusenjalo uMongameli Mugabe usemhlanganweni lo ngesikhathi kulezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika ebezitshengisela ngesonto langomgqibelo phandle kwesigodlo se-United Nations zikhonona ngesimo esibi somnotho ekhaya langombuso wakhe abathi ngocuku. UMugabe okhulume emhlanganweni okhangelane leziphepheli namhla ekhuthaza amazwe omhlaba ukuthi kumele enze konke okusemandleni awo ukuthi enqabele impi zomvukela.
Large-scale movements are in great measure a result of direct acts of commission and omission by humankind.
Iziphepheli eziningi ziyenziwa ngabantu. Ngakho-ke kuyafunakala ukuthi abantu bakhumisane umlotha njengalokhu okumele kwenziwe ngaphansi kweziqondiso zomthetho we-United Nations Charter kulokuthi abantu balwisane ngezikhali.
More often than not, member states have been too keen to resort to force without exhausting peaceful means.
Agcwele amazwe akunhlanganiso ye-United Nations ayehluleka ukulungisa okubahluphayo, agcine esephula amalungelo abantu. Lokhu kwenza ukuthi kube neziphepheli eziningi emhlabeni jikelele. Bagcwele ababusayo abenza konke lokhu loba nje bebalutshwani emazweni abo.
Mr. President, some recent efforts to combat terrorism have tended to trample down upon the rights of migrant communities and refugees while states have a legitimate right to take appropriate measures to protect their citizens from terrorism.
Kukhona njalo imizamo yokuthi kulwisane lamalocacha okwenza ukuthi ilungelo likaZulu lephulwe. Lokhu kwenziwa ngesikhathi amazwe elwisana namalocacha.
We have hosted many refugees from conflict affected countries.
Kwele Zimbabwe sikujayele kakhulu ukuba sigcine iziphepheli.
Lawa ngamazwi kamongameli Robert Mugabe obekhuluma emhlanganweni weziphepheli owe Refugee Summit eNew York kwele Melika khonapha namuhla. Umgabe engakahambi emhlanganweni lo kulezizalwane zeZimbabwe ebezikhulekela ukuthi kube lenguquko etshiyeneyo ekhaya. Lapho uZulu athwele khona nzima ngokuswelakala kwemisebenzi lendlela zokuziphandela. Omunye wabakhulekileyo laba ngumnumzana kuZai Samaita otshele iStudio 7 ukuthi kunengi okumele kulungisiswe eZimbabwe.
Njengathi sibuthene lapha njengabantwana baseZimbabwe abavela endaweni ezihlukeneyo. Lapho abasinikeze khona indawo eSalvation Army kade sizothandaza sikhuleka ndawenye sikhulekela isizwe kazi saseZimbabwe. Siyazi ukuthi abanye bethu abahlala emuva ekhaya esabashiya ekhaya balokuhlupheka okuningi kakhulu ngenxa yegovernment yethu ukuthi izinto azihambi kuhle. Ngokunjalo kade silapha sizocela umoya ongcwele ukuthi kube nguyena umthungameli wethu ozasikhokhelela, ozahamba lathi asihole. Sikhulekela futhi ukuthi ilizwe lethu sengathi abaphathi bengaba lokuzwela abantu, futhi sikhulekela lokuthi ama-elections ngobe sesondele kube lokhetho oluhle olukuzokhethwa uvele kube intando yabantu. Okunye futhi kade sikhulekela uPatterson Zamara osivakatsheleyo thina esihlala ngapha eMelika. UPatterson Zamara siyamazi ukuthi bayakhala njengemuli yangakibo ngoba umfo wabo u-Itai akatholakali. So kade silaye lapho uPatterson Zamara. Inkulumo yakhe ingithintile kakhulu ngoba sanesilonda lesiyana alaso esokuthi abamazi ukuthi ungaphi umfo wabo, mhlawumbe sowasishiya kumbe kwenzakalani, kodwa khonokho ukuthi abakwazi ukuthi ungaphi kubuhlungu kuye.
Lo ngumnumzana kuZai Samaita, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika obekhuluma leStudio 7 eseNew York. Ngomgqibelo bekulamalunga enhlanganiso esekela uMgabe ebizwa ngokuthi yiDecember 12 Movement ekade etshengisela ngasikhathi sinye izizalwane zeZimbabwe lazo zitshengisela ngale komgwaqo zisola umbuso kaMgabe. Amalunga eDecember 12 Movement athi asekela indlela uMgabe athathela ngayo abamhlophe amapulazi lokuvimba ukuhuquluzwa komnotho wezwekazi le-Afrika. Ngabamhlophe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 6065, la ku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com, la ku-Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Umthethwandaba wedolobho le-Victoria Falls namhla ulahlele katshana icala labantu abalitshumi abagoqela izethekeli ezimhlophe ababetshengisela ngenyanga kaNhlangula. Umanji utheka balacala ngoba vele lungelo lokutshengisela phansi kwesisekelo sombuso. Omunye olwela amalungelo oluntu umnumzana Zenzele Ndebele osungula isikhwama sokuphathisa ababo izibotshwa ngesikhathi sokutshengisela uthi isikhwama lesi sesile mali enlutshwana. UNdebele utshele iStudio 7 ukuthi lesi sikhwama okwamanje siphathisa omunye osakhulayo ogogeka unyawo umnumzana kukhanya kwenkosi Imkandla odinga inqola yokuhambisa i-wheelchair.
Yes, ngathi khona abantu bayaphathisa ngendlela ezijiyeneyo ngoba singananzela ukuthi umumo welizwe lawo makuhle kodwa-ke i-response yabantu yezigwedi bezizananzela ukuthi ekuqaleni laphana kwakulabantu ababefika mbe 87 ababefuna ibeyili sayenelisa-ke ukuthi sikhiphe imali fone imali engange I think 4,300 ukuthi bonke abantu ababefuna ibeyili ngaleso sikhathi bekhitshwe. So i-response has always been good. Abantu they are willing to help lapha abenelisa khona. Sikhayela khona ukuthi wona umnotho welizwe awumanga kuhle. Abantu bazama ukuncedisa izinhloko lapha nalapha kodwa abantu ke bayanika ngendlela ebhekelisa kakhulu.
Siyananzelela ukubana sikhuluma nje bakhona abanye abalokho besetheswa amacala. Bakhona yini abavalelwe?
Bobulawayo akula bantu abavaleleyo ngempela viki kodwa njekuthiwa kwenzika indawo nje ilizwe lonke jikelele kulabantu abafika phose 87 ababothiweyo ngeweekend abantu laba-ke kubalisela abantu abaseGwanda eKadoma eHarare eKwekwe indawo nje ezijiyeneyo emtare ezishabane kulabantu abafika I think in total 87 zizeithiwa abanye abantu njalo bachayiwe bo-m p njalo ababothiweyo ngempelaziti bonke abantu zanalaba-ke ilizwe lonke bangafika 87
abaphathisayo isikhwama lesi ngabezimbabwe kuphela yini kumbe bakhona abamanye amazwe abake bephathisa
abantu abaphathisayo isikhwama lesi ngathi ngabantu nje abavela emhlaba wonke ejikelele ngoba iyangena imali ivela kwele-amelika ivele ostia ngaphi ngaphi so ngathi ngabantu abasuka endaweni ezijiyeneyo asebantu bezimbabwe kuphela so ngabantu nje abavela emhlabeni wonke ejikelele
lo ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Zenzele Ndebele exoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ibandla le-MDCT lithi abasekeli balo babhaxabulwe kabuhlungu ngamapholisa ngesikhathi betshengisela eHarare ngomgqibelo besola umbuso kamongameli Mugabe. Leli bandla lethule ubufakazi bemifanekiso eveza omunye umuntu ehluzuke okwesabisayo ezibunu elithi wachaywa ngamapholisa labasekeli bezanu-PF. Iziphathamandla ze-MDCT zithi baningi abalimeleyo njalo abanye babo bamiswe emthethwandaba kamantshi namuhla bemanxebanxeba besetheswa icala lokubangela udlakela. Isiphathamandla sebandla leli umnumzana Bednico Bebe usole kakhulu ucuku lwamapholisa.
Ngabona uhulumende segegelela ukuhlukuluza abantu abangaphathanga izikhali yena esebenzisa amapholisa kumbe amasotsha athwele izikhali kutho ukuthi-ke usebonile ukuthi abantu kabasafuni usebabamba ngamandla. So khonokho kutho ukuthi abantu babanjwa ngamandla, kutho ukuthi abantu abasibusayo kabasibo bantu abaqondileyo nabantu abayizidlova, abantu abayizigebenga, abangahloniphi iimpilo zabantu, abangahloniphiyo ukuthi abantu bayafuthela. Njalo thina esikwaziyo okuyinto umuntu odecidwa ngayo nxa engumuntu olomo omubi kumbe ungumuntu ongubhinya, sikwazi engumuntu okuthiwa ngubhinya kumbe sizwe kuthiwa ngumuntu ongumthakathi, yibo abantu abangalandaba lokuthi abanye abantu bezobuhlungu. So kuthi ukuthi abantu abasibuswa ngobhinya ngabathakathi ngoba nxa bengasobubhinya labathakathi kuthiwa nxa bengasukela abantu bona bethwele izikhali batshaya abantu babalimaze kutshoni khonokho. Kodwa kungasenani-ke abantu bezimbabwe sifika bafunde-ke masinyane ukuthi-ke nxa kusiyafika u-2018 bahle babekwazi ukuthi bale ntshubuntu kumbe bale thuba lokuthi bayevota bakhiphe labo bhinya abababusayo, bayevota bakhiphe abathakathi lababusayo.
Okobulawayo kona kuhambe njani ukutshengisela kwenu lokho?
Kobulawayo-ke hhayi ngathi-ke kuphose kwahamba kuhle-ke kuphambaniswe ukuthi-ke amapholisa beqale asalela-ke asinitsha imvume yokuthi sikwenze lokho. Kodwa-ke sithese siye emthethwandaba, umthethwandaba wafika wasinika-ke leyo mvume yokuthi sitshengisele-ke ekade sikukhalele sikhathi ukuthi hambe bezaphuma ngobuningi kakhulu kakhulu. Kodwa-ke okuphambaniseke ukuthi-ke ikhoti yangikhona ihlale ekuseni ngelanga elifana naye elokuthi siye demonstrator-ke basokusithi-ke abantu ababekade befike ekuseni ngabo-8 babe siyaqalela khona ukudemonstrator bebexhotshwa-ke ngamapholisa ukuthi babuyele ezindlini ngenxa yokuthi umhlangano wawuvunywa. Ngokwazi ukuthi ikhodi yasisiyazivumela ngabo fast 10 so sasizama ukuthi hayi bona kade bese duzani sibaqoqe kodwa hayi ujenisela kwangkhona ukuhambe kuhle kakhulu.
Umnumzana Bednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le MDCT sixoxelaye ekobulawayo. Kunjalo nje umthethwandaba we-High Court namuhla ukhulule abanye bababotshwe ngenyanga edluleyo abagoqela umnumzana Pride Mukono lo Tinotenda Munu. Abantu laba babotshwe phezu kokutshengisela abakwenzileyo besola umbuso we-ZANU-PF. Abantu laba bakhululwe ngemva kokuvunyelwa ngumahluli ukuthi bahlawule imali yesibambiso i-bail engamadola angamachumi amahlanu umuntu ngamunye. Life Talk namuhla sixoxa ngezempila kahle ngesikhathi isibedlela seHarare Central sibhekane lodubo lokusilela kwemithi yokuhlinza izigulane lokunye. Kambe lithini ngalokho? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Undoda obedingwa ngamapolisa ngodaba lokuthiya ibhomba elidubuke edolobheni le-New York le-New Jersey ngomgqibelo u-Ahmad Rahami usebanjiwe njalo sevalelwe. Ibandla lomkhokheli wakwele Germany uChancellor Angela Merkel ele-Christian Democrats linqotshwe kakubi kukhetho lwedolobho le-Berlin ngenxa yokungahlaliseki kukazulu walelo lizwe ngezinqumo eziphathelane leziphepheli. Kwezempila kahle lamhlanje abantu abanenge eZimbabwe bathi akumangalisi ukuzwa kuthiwa isibhedlela seHarare Central sesimise ezinye inhlelo zokuhlinza abantu kuthi empilo imichina ihlezi ingoba vele uhulumende okhona akaqakathekisa abantu kodwa uqhubeka esembusweni Kubika unothando Spanda.
Isibhedlela seHarare Central esiphathisa izigulane ezivela endaweni ezichiyeneyo zelizwe simise ukwenza umsebenzi wokuhlinza labo abadinga loluncedo ngokuswelakala kwemithi yokuqeda ubuhlungu egoqela ipervitine, imorphine kanye leadrenaline. Ngaphandle kwalokhu, inhlanganiso yabodokotela, iZimbabwe Medical Association, ithi kule michina esibhedlela sempilo yokwelapha imvukuzane ebiza phezu kwesigidi samadola i-$1.5 million osokule minyaka emibili ihlezi ngoba uhulumende engadinganga abantu bokuyisebenzisa. Udubo lwempilakahle elizweni luyalukhula ngoba izibhedlela phose zonke zikumumo ofanayo kuthi amakliniki amakhansili kasenelisi ukuphathisa ngenxa yokuswela imali. Isakhamuzi umnumzana Norman Dube kuthi uhlupho lwezibhedlela lamakliniki solulesikhathi eside lukhona kulokhu kukhangelelwe ukuthi uhulumende enze amacebo okuthi lolu dubo luqedwa njani. Ethi baningi abantu abafa mahlayana nje kungamelanga ngenxa yokuthi izibhedlela lamakliniki kungela mithi efaneleyo.
Uhlupho lolu oluwele isibhedlela sisibhedlela esikhulu kakhulu esikhangela abantu abavela ezigabeni eziningi olokuthi sesiswele imali okwenze kwavalwa ezinye indawo lapho kuhlinzelwa khona abantu. Lolu luhlupho olukhulu kakhulu ebantwini abavela emakhaya abakhangelele ukuthi impilo zabo zibe ngcono uma befika.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Richard Madlela othi uhulumende akwazi ukukuqakathekisa zinhlelo ezimgcina embusweni ezingelani lenhlalakahle kaZulu lokukhangela ukuthi izibhedlela ziyaphathiswa ngendingeko zazo.
akumangalisi ukuzwa kuthiwa isibhedlela seHarare Central sesimisi ama-surgeries. Ukuswelakala kwemithi kwenzakala ezibhedlela zonke nje elizweni. Lokhu kuveza ukwehluleka ukukhokhela uhulumende. Imali isetshenziswa ezintweni ezingaqakathekanga ezifana lama-tear gas lemota zamapholisa abantu besifa ezibhedlela.
UDube yena uqhubeke esithi uhulumende uselezidumbu phansi ngoba amakliniki ekhansili ayiwo ayevame ukunceda iningi labantu lawo asephelelwa yimithi ngenxa yokuthi amakhansili emadolobheni amakhulu asesilela imali yokuqhuba zonke inhlelo ezidingakalayo.
Kathi sinxa sikhangela ikhansili izibhedlela zayo abasafuni labo ukuthi bencede ngoba labo bakhangelelwe balohlupho lokuswelakala kwemali. So sikhangela ukuthi uhulumende ngabe uyanceda angenele ukuthi uhlupho lolu lwempilo lube nganeno ngoba impilo sikhangele impilo yomuntu ukuthi iqakathekile. So kumele uhulumende eqakathekise impilo ukwedlula ezinye inhlelo ezikhona ezwe.
Esinye njalo isakhamuzi, unkosikazi Margaret Change, uthi gazi iyozala nkomoni. Nangu uhulumende usegeze izandla wachiya izizalwane zingumhlambi kazalusile. Osukumele lo lalowo azibonele lapho ethe wehlelwa ngumkhuhlane.
Kuyadaniswa okwenzakala eHarare Central. Abantu bayafa ngenxa yokuswelakala kwama-drugs to carry out surgery. Isibhedlela esikhulu. Abantu babuya bevela khatshana besithi bazothola uncedo bathole kungela. Ukuthiwa beyenzeni. Ayisibo bonke abakwanisa ukuya kuma-private doctors. Akumelanga kube kusenzakala lokhu elizweni.
Unkosikazi Siphiwe Phiri, yena uthi ngaphandle kokuswelakala kwemali lempahla yokusebenzisa, sona isiphatho siveleka sisekho, izigulane ziphathwa angani azilamvumo yokuza kulezi zibhedlela. Wengeze esithi gazi kumbe lokhu kubangelwa yikusilela kweholo, lokungabhadalwa ngendlela, okwezisebenzi, kodwa uZulu seyibambe ngasebukhalini lapha ezibhedlela.
Uthi usufikile lakhona ngale uthole vele amanensi alananzi kangako kathesa ngazimbe iluhlupho lwezimali zona lezo ukuthi kabatholi kahle imali ngendlela eqondileyo. Vele uyabona bazilakisele noma uthutha lo muntu wakhe egula kanganani akuze bambambe sibili kuyabe kulithuba elide njalo lelani yabe isindi. Kunabe nxa uthole thumbe 3 amanesi kuyabe kunzima sibili.
Isibhedlela seHarare Central sithi khona sisenza imizamo yokudinga imali yokuthenga konke okudingakalayo okuzathi kungatholakala uhlelo lokuhlinza luqhubeke. Okwakhathesi kuhlinzwa kuphela omama abazithweleyo kanye lalabo abagulela ukufa e-intensive care unit. Abongi bakulesi sibhedlela yikho befundiswa ukusebenzisa eminye imithi eyiyo ekhona ezasetshenziswa ukuqeda inhlungu zabahliziweyo engayisiyo evame ukusetshenziswa. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje selifinyelele kumakota finals enkezo yeChibuku Super Cup. Iqembu leHighlanders ezingamagepula phela ngemva komdlalo wangempela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders liphindisele ukudliwa elikwenziwe kumqhudelwano weligi iqembu leMutare City Rovers ngenyanga edluleyo ngokukhipha leli qembu kumncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup. Iqembu leBhoso lidlulele kusigaba sequarter final ngemva kokutshaya leMutare City Rovers nge-2-1 ngesonto enkundleni eBaba Fields. Elinye iqembu elidlulele kusigaba esilandelayo ngeleTsholotsho lona elitshaya leCapes United nge-5-4 ngemva kokutshaya kwembekwa lokhu ngemva kokuba umdlalo ufike komlindi uyacina zingutshikilobhanqa 1-1. Umqeqeshi weqembu leTsholotsho uLizwe Sweswe uthi umncintiswano weChibuku Super Cup uzala amathuba amaningi.
Challenge enhle kakhulu because iqapule yandiyo edlalelwa amalokuzi ema-competition la e-Africa la. Lithubele kakhulu lenzela imali, uyazi ukuthi sinamatimu amancane, sinama-sponsors, asinani. So kokuyimali konkeana, imali ezanceda ukurana kwethimu le-welfare yabafana.
Amanye amaqembu afinyelele ukuyaphatheka kusigaba esilandelayo esomncintiswano weChibuku Super Cup ngabalisa iqembu eliphethe lesi sicoco eleHarare City lona elinqobele Border Strikers nge-4-5 lwesihlanu. LZPC Caribe lona elitshayele Bulawayo City nge-1-0 omgqibelo. Iqembu leNgezi Platinum lona elibhaxabule eLewange nge-3-1. LFC Platinum lona elitshayele Chapungu nge-1-0. LTriangle lona elidle eChicken nge-1-0. Kuthi elehomine lona lidlulele ngedlule phambili ngemva kokunqoba ele Dynamos nge 5-4 lakho ngemva kokuchawa kwembekwa isikhathi besize saphela kungela qembeleni elisekulitshayela emambuleni. Amaqembu ayethu bamunembili aphelelwe ngumphako ngemva kwemidlalo ye-first round azathola inkulungwane ezilitshumi zamadola, kuthi amaqembu amane azehluleka ukuchapha kusigaba se-quarter final azathola inkulungwane ezilitshumi lanhlanu. Amaqembu amabili azaphuma emncintiswaneni ngemva kwemidlalo ye-semifinal azathola inkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, kuthi iqembu elizadliwa ku-final lizathola inkulungwane ezingamatshumi amahlanu. Intshantshu zomqhudelwano weChibuku Super Cup zizaphakamisa linkezo ziphinde njalo ziphiwe inkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola aseMelika. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Abalandeli bomdumo weKwaito abagoqela abeZimbabwe bawisa izimathonsi ngemfa yomhlabeleli obedume kakhulu uMduduzi Tshabalala obesaziwa ngelithi iMandoza. Kubiga u Benedict Nhlapo.
Leli yeculo eliculo ngumandoza ngevike phelileyo, kanti ke bekungokugcina. Ngemva kokucula leliculo wethula amazwi abesephe abalandeli bakhe ithemba lokuthi uzaphila, kanti hatshi bebengabuzanga elangeni.
I'm still alive. I'm still gonna rock you. Lekhetsa yahlanya. Lekhetsa yahlanya. Let us speak life only. Azange isibize ngenkalakatha uNkulunkulu wokubiza ngenkalakatha.
UMandoza uthotshulwe yingwe lokushini lezola eSoweto ngo-1978. Ube yintshantshu emculweni omdumo weKwaito okuyinto ayiqale esakhula. Imuli kaMandoza iveze ekuqaleni kwayo nalenyanga ukuthi ubangwa lezibi ngemva kokufunyanwa elomkhuhlane wemvukuzane. OweZimbabwe oncedisa abaculi ekuthini ingoma zabo sifinyelele kubalandeli umchasiseli gwazagwaza uthi abathanda umdumo weKwaito balahlekelwe kakhulu.
UMandoza bekuwumuntu omkhulu, nathi sisengabantwana abancane sikhule elokishini bekuwuye umuntu obesi-inspire, besifisa ukuthi nathi masikhula sizibone sikuyizinga akulo. Kodwa ke kusiphatha kabuhlungu uma esedlule emhlabeni futhi edlula esasemusha kanjena.
Ugwaza uthi udumo lukaMandoza luzahlala lukhona loba yena esedlule emhlabeni.
Khule ngonkalakathi nami ngingumfana esikoleni nabo 50-50 okuzingoma esizithande kakhulu namanje zisadlalwa. Futhi njengomuntu mina okumusic industry ngiyabona ukuthi zisathakazelelwa ngabantu, ngisho ngothiwa uyenza amashow abantu basafuna zona lezi ezindala okuyizona ezamenza waduma kakhulu.
Intatheli eZimbabwe umxolo esincube uthi lobanje uMandoza ekhule ngumuntu owaziwa ngokudala amacala ufe eseliqhawe kwezomculo.
Kube khwabithwa kakhulu ngabantu abamnyama abuye akhwabithwe ngabelungu, ekhwabitha futhi njalo ngabantu abangayi-understandiyo ilanguage yakhe. Abantu base-Afrika endaweni ezihlukeneyo, emazweni ahlukeneyo, bonke bebemthanda ngoba benzela izinto abazithandayo. Uthethe i-South Africa wayifaka ku-world map in terms of ukucula. Konke lokho kuyinto azenzele yona yena enguMandoza ngokucula kwakhe iKwaito.
Esinye isizalwane seZimbabwe uHolt Mhlanga ongumlandeli omkhulu kaMandoza yena uthi ziningi ezadla ubhedu azasala ekhumbula ngazo uMandoza.
Ya uMandoza hayi yena wadengena icula mpela iKwaito, wabe ngumuntu owayicula kamnandi, owayesiculela mpela isijayivisa kakhulu uMandoza. Hayi wayecula mpela uMandoza ngoba ngikhumbula le ngoma yakhe enye yayithi uzoyithola kanjani hlele ekhoneni nyekelini nyekelini. Ya ngalezo zikhathi hayi iKwaito yayisahamba phambili ngoba labo Arthur labo babecula lapho.
Umculi weZimbabwe odumileyo womdumo kaMasikhandi uMxolisi Mavundla odume ngelithi Zinja Ziyamluma uthi kubhubhe iqhawe.
UMandoza indoda edlale ikhaza elikhulu kakhulu ngoba ungathi uyakhumbula umculo wakhe ubulalelwa ngomdala, ngomncane, ngomusha. Ungakhumbula le ngoma yakhe lethi Hloniphi Life Boy, Hloniphi Impilo Joe. Uyabona zonke lezi zinto nje, indoda ethe ma isiphuma enkingeni yakwazi ukuthi ikhulume ngezinto ezakhayo.
Umuyi ukhangelele ukungcwatshwa ngomgqibelo, kanti uthiye emuva umkakhe labantwana. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Thwakazile lalo livalelisayo uNtungameli Nkomo.
Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 19th, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Chris Gande.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about the shortage of medical drugs, especially surgical anesthetics that has hit Harare Hospital and other referral hospitals throughout the country.
To join our discussion, send a text message to 1202-465-0318 or go to www.voashona.com or www.voaindebele.com and www.voazimbabwe.com.
We are also broadcasting on our 909 AM 6065 and also 15460 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the critical shortage of medical drugs following a memorandum from the Health Ministry entitled Suspension of Elective List Drug Shortage.
The circular lists the drugs that have run out and adds that all surgeries have been suspended for the time being, and only maternity and intensive care unit, or ICU, will be done.
And according to the memorandum, the situation will be reviewed next week as authorities are busy trying to replenish the stocks.
There was a deterioration of infrastructure, lack of investment, poor remuneration of health workers, shortage of essential supplies and commodities that led to the near collapse of the health sector in late 2008 and early 2009. The situation slightly improved during the government of national unity in 2009, but now the situation has further deteriorated.
And a few months ago, some hospital outpatient wards in Harare and Bulawayo were closed due to the shortage of drugs and a pay dispute between junior doctors and the government. Wonguka ama wadiwa nasi tauti tinge tichitarisa negutaura nezve mamiro akaita zvinhu muchipatara matiri kunzwa kuti vamwe vanhu vari kuti vakaenda hakuna mishonga kana hatingataya mapain killers nekudaro pakunzi pambomiswe kuvhiya vanhu kana kuti maoperations anenge achifungwa kuti haana kukosha nekudaro zvaakuitika ndezvekuti vanhu vari kuoperatwa kana kuvhiyiwa ndevaya vanenge vachida kutovhiyiwa kana kuoperatwa chiripo ripocho tingati vaya vanenge vapinda munjodzi nevamwe nevamwe asi vaya vanenge vachimbonzi mozoya mwedzi unouya kuti tikuvhiyei vari kumbonzi chimbomirai nekuti mishonga hakuna uye tiri kunzwawo kuti zvinhu hazvina kubira zvakanaka muzvipatara nekuti vana chiremba navana mukoti havasi kufarawo nemari dzavari kupiwa dzavanoti ishoma. Chris.
Yevo kambe Blessing. Valaleli lamhlanje sixoxa ke ngodaba lokusilela kwemithi ikakhulu le esetshenziswayo nxa umuntu ehlinzwa lokho kuthiwa yi-operation ngesilungu. Kuthiwa ke hayi kumbi kabi kakhulu sekuze kwathunyezwa le ncwadi evela kugatsha lwezempilakahle. Impilakahle besithi bona hayi sebemile ukuhlinza osekusele kuphela yikuthi bahlinze labo ababe belobuhlungu obubangelwa ikakhulu zingozi zemgwaqweni kumbe labana ababe beletha. Blessing.
Wonguka hama wadiwa makasununguka kuti munge muchiti fonera nekuti nyaya dzezveutano dzakakosha uye ikodzero yemunhu kuti anga achikwanisa kuti akaenda kuchipatara anga achirapwa kwete zvaakuitika zvokuti tiri kunzwa kuti vaya vane zvirwere zvegomarara Chris vane zvirwere zvakaita sana cancer varingoenda kana vaenda waakuda inonzi chemotherapy mapiritsi avanenge uchinwa kuti unaye kuri kunzi mapiritsi waya haako nekudaro unofanira kunge uchienda kunotenga nemari yako mapiritsi acho anenge anodhura dzimwe nguva kusvika pamadhora angasvike zana nematanhatu pasesheni imwe chete kana kuti kuma600 pasesheni pamwe unenge uchida matatu kazhinji mari yacho inogona kunge akusvika kuma 3000 5000 kuti ungochirapwa asi vanhu vakawanda havana mari idzodzo nekudaro varingonzi dzokerai kumba zvinozoita kuti vanhu varasikirwe neupenyu nezvinhu zvinokwanisa kuti vanokwanisa kunge vachikwanisa kunge vachirapwa Chris
blessing hai umumuka umanga kahle sibili kwezempila kahle siyezwa kuthiwa kwendaweni eziningi sokwenzakala ukubana nxa usithi uyoyelatshwa kumele uzithengele okunye okusetshenziswayo okugoqela lona igazi eliphiwa ngabantu kungelambadalo kodwa hayi yonke into sithengiswa blessing ufuna ukuya ukuthi uyenzwa kumbe ioperation sokuqale uyethenga lokho okufunakalayo kumbe lokho abathi infusion eyokufaka igazi leyana uyathenga konke uyazithengela into kathi ingayaziwa ngensuku zakudala abantu babesiya isibhedlela ufike usiyelatshwa ungelakho konke lokho okusokutsho kona phela ukuthi nxa ungela mali kutsho ukuthi hayi impilo yakho isengozini blessing
onguka hama wadiwa sei zviri kutaurwa naChris apo imwe nyaya iri kunetsa ndeyekuti vaya vanenge varasikirwa neropa vari kunzi vange vachiritenga nekuti kuchipatara hakuna iroro paracho iroro vanhu ukaenda chero chawaitwa munenge makunzi mhanya yekufamasi munotenga mushonga asi kune vamwe nenyaya yavo yakaita mamiriro akaita zvinhu nyaya dzezveupfumi Chris zviri kubuda pachena kuti havasi vese vanokwanisa kunge vachitenga mishonga muzvipatara vazhinji vanenge vachida kutobatsirwawo asi ukanzi ina unotenga mushonga zvinenge zviri kutinetsei nemugovera ndakataurawo navaitai Rusike vecommunity working group vachitaura ivo kuti zvimwe zvaakunetsa kumaruwa ndezvekuti nenyaya yekuti ukaenda kunenge kusina mushonga wozoenda unotenga kana kuti ukagara muchipatara usina mari vamwe vaakutengeserwa mombe zvikochikari nezvimwe nokuti vanenge vatadza kubhadhara mari dzezvipatara So I was talking to Mr. Itai Rusike, the director of the community working group on health, and he was alluding to the fact that people, you know, going to seek for treatment is now a luxury to most people. They are not going there because if they go and they cannot pay their hospital bills, they are losing their properties to authorities. You know, they will come and seize their properties. Donkeys, cattle, or anything, because they would have failed to settle the hospital bills. So he says it's very dangerous because people are simply not going to seek for medical treatment, you know. And once this happens and you go at a later stage, sometimes, you know, it will be too late. And he was urging the government in its budget. I think that is where the other problem is, that when it comes to the budget, most of the money, you know, not only in Zimbabwe, but in most African states, it's put in defense. You know, the defense budget is huge. You look at health and education, there's nothing. I think maybe as per the Abuja declaration that said that at least 15% of all the money in the budget must go to health. If the African countries adhere to that, maybe that might actually help, Chris.
You know, the situation is really bad. I know of some cases where patients have been detained because they don't have money. In fact, I know of a number of women, expecting women, who were detained even after giving birth because they don't have the money to pay for the services. That's how bad it is. It's almost like kidnapping, you know.
Of course, we are having problems with our lines, but please just keep trying. Of course, this is Studio 7 Live Talk, and tonight on Live Talk, we are talking about the critical shortage of drugs in the country's hospital. And this has actually led to some major referral hospitals like Harare Hospital suspending operations that they think are not in the category of what can be classified as an emergency. But this only shows that the crisis in the country's health delivery system is worsening. And I think health experts, Chris, will tell you that most of the money, you know, the drugs and everything, it comes actually from donors. The government is not investing much when it comes to the health delivery system. And sometimes people are told to pay. But unemployment is at 90%. And, you know, this becomes a bit problematic. So what it also means is that people are not able to pay taxes, you know, that the government can otherwise use actually to offset some of those problems. I think we have our first caller in Harare. Vahumba Magadi. Aiwa, tiripo Vahumba, murikuona sei mamiriro akaita zvinhu kuzvipatara. Uye mune experience here, pane zvimwe zvamakamboona here?
Mukomo wangu handidi kukunyeperai. Ndoda kuti ndikutaurire chikwadi chiri kuitika paground. Inini ndine menzani wa baba vangu inini vakarwara ni cancer inonzi prostate yai. Baiti taenda pa gomo hospital ava. Saka svika zvakanzi mishini iri down. Iri down kudaro ndobva watipa date rekuti muzouya kuoperation 6 months away. Ane muruwana. Ndobva tabva ipapo, ndobva tazoenda kunonzi kukaranda hospital ukoko. It's not a government hospital, it's maybe a mission hospital. Takaona kuti ma services avakati provider ikoko akanga atori far much better than muHarare matakabva isusu matinogara. Saka ndobva vakatofa vasina treatment mubaba wangu ndinotochitarisira kuti hurumende yamugabe ndiyo inokonzeresa zvese izvozvo. Unoona kuti mari dzese dzinobiwa macorruption anenge achiitika ma15 billion ese akabiwayo idzodzo mari idzodzo dzinofanira kunosubsidiza mishonga inofanira kutengwa kunze kwenyika handiti zvipatara zvoita mushonga zvipatara vanhu vorega kuenda kustrike vorega kuti izvetezizi saka ivo kana vachiti corruption tiri kukontrola corruption vachingosiya zvichiitika hazvina zvazvinotibatira zvizvo hama dzedu dziri kufa ndoda kukutorera chokwadi kuti wana munhu anosapota musangano wezanu pf haasati arwara gore raanorwara akaenda pagomo kana kuti paparira nyatwa haasi futi akada kuona chinonzi zanupiyo bhozi vanhu vari kufa uri pachuu akamira so manesi achiti tiri pagoslow munhu achifa munhu achiti ari pagoslow kana nemu its like total example now tine south africa iri padhuze nesaa south africa vari kuti maservices avo kuzvipatara isi free izvozvo vamwe vakarwara vane access etransport vanokwira voenda kusouth africa vanorapa nekuti hurumende iriko inosubsidiza mishonga toziva kuti mishonga ndipa kutengwa but kana maagents aya akaita sana USAID nechichii vanhu madonors aya havazokwanisa zvese saka isusu takashira takati ngavachiita zvese even now kutaura kwatiri kutoita kunokumu mvura chaiya hatina handiri muriwana kushayikwa kwemvura kunotisiga zvirwere takarwara tienda kuchipatara hapana mushonga saka vanoda kuti tiite sei right.
Asika hurumende iri kuti zviri kukonzerwa nezvirango nai Vahumba.
Zvirango zvipi zviri kukonzerwa nai mukomo wangu? Pakabiwa 15 billion panga pane zvirango zvipi zvacho?
Saka
inzwai mukomo wangu tinotaura chokwadi chisingaputse ukama. Right, ivo vari kuti zvirango handiti zvakatumirwa zvidhera yavanotaura iyayo. Handiti zvidhera yakaiswa yakavapo ichirestricta kutengeswa kwemadiamonds kunze kwenyika handiti ndizvozvo. Right, madiamonds obva acherwa kubva pakatanga kucherwa up to now zvirango zviriko zveupfumi zvinorambidza madiamonds dzatengeswa kunze kwenyika madiamonds acho ari kupi iwayo acho airambidwa acho ari kupi kana uchitora nyaya yezvirango bhozi zvidhera zvirango ka handizi saka anofanira kunge aripo madiamonds acho tinofanira kuaona kuti isusu takatemerwa zvirango zvekutemesa madiamonds kunze kwenyika saka taichera madiamonds aya ari apa ya takarambidzwa kutengesa toshaona kanyika yachoona kuti zvishuwa madiamonds aripo nekuda kwezvirango hapana zvirango vanhu ari kungohwanda management inini daindanga ndirini mutungamiriri wenyika zvandaita ndaifaya maministers ese ndoisa vanhundoisa vanyowani vanoziva basa kwete noministry one obva kuna dza ministry oiswa kune yena dza ministry oiswa kune dzana ministry munhu achiita the same mistake munoramba achingotendedzwa zvakafanana for example ndokupa example ya David Parire Nyata munhu anita four matems ari kuhiobisekta hiobisekta ichiparara vachingoti ngaramba ariko chiti hakuna munhu here minister anokwanisa here kuuya kuhiobisekta omboitiundoti hapana here change inoitika zvinongoda common sense mukomo wangu kunoku kuzimbabwe kunoku wakarwara kufa hakuna chimwe chaona uchienda kuchipatara uzoti kunofa vane mari fine ndovanoenda kunana west end nei but iri nhau chipatara please kana pane vanhu vari kunzwa nyaya yandiri kutaura ngavagadzirise mahealth sector ezine zvitoro zvitoro kwandiri kuita kuti ndine inonzi yini handi noiziya yini ayo ii ndakaenda kuchipatara vakati right now hatikwanisi kuioperate and inotondirwadza day and night nyaya yekuti dai ndandine access yekuenda kusouth africa maybe ndainoendwa ndaitenda kusouth africa ndinorapwa within 2 weeks ndinenge ndatoopera zvese zvatobo but now muno muzimbabwe we are dying because of this Mugabe. I don't know kuti inini handimuvenge but corruption ngaiperi kumaclinics even wakaenda ukanomira pachiuno vamwe vanopera kudzinzi vangomira vachingozi endi kudzinzireni kuserwa endi kudzinzi hakusisina achamonita vakungosiya zvingaizeve zvakadaro
aiwa tinotenda umba tinotenda zvikuru umba nekupinda muchirongwa chedu
tinotenda mukomongo
tinotenda zvikuru Chris you heard from Mr. Humba the harrowing story he says his father had prostate cancer but he could not get any treatment in government hospitals and he says he has hernia unfortunately the doctor said there is nothing that they can do so he says the only option for most Zimbabweans is to go to South Africa but unfortunately it's expensive you know
Oh that's sad blessing we have another caller Silo Andrew Ose Johannesburg kunjani Andrew?
Ngiyaphila njani nani?
Siyaphila mbani ibizo igama lonke lesibongo.
Mina ngu Andrew Zaba.
Oh Zaba.
Yebo.
Hayi siyathaba ukuba lawe emoyeni mnumzana Zaba.
Yebo, hayi la ngiyajabula ukungena kuhlelo.
Ye, ungasipha imbono yakho.
Yebo hayi mina imbono yami ukuthi masikhuluma ngalezi zindaba isuka zingene kakhulu kupolitics sokungani sithanda ukukhuluma ngepolitics kakhulu kube kathi uhlelo lwamhlango lempila kahle olukhuluma ngokuba abantu why bengatholi noma imithi efaneleyo ngasematheater yikho lapha sibone ngathi okufanele kuyenzakale kahle kahle ugatha lwezempilo kahle yena obona ngezempilo kahle uyazi ngakho lokho sibone ngathi priority number 1 kufanele ukuthi kube impilo ngoba laye enje umkhokheli wethu umayigula ugijimisa impilo kakhulu siyake sizwe ihambe siyendaweni ezisize abadala bethu laba belatshwa ngaphandle kwamazwe kodwa thina ethe silatshwa phakathi kwelizwe so amboni ukuthi bayasinakakela laba bantu asazi kodwa nxa kungabe kulo muntu wezanpf yakha agule adlule kuze nezo zibhedlela amathiyetha nalawo engxenye ngabe bayakulungisa ngiyabonga baba kodwa ke bengingathandi ukuthi ngikhuluma amazwi anjalo kungenxa yobuhlungu okudlula kwabantu ababuya kathana abantu phela izihlobo zethu siyazifuna zonke ezihamba laphana zifika zidlule khangela kathesi ukuthi bangaphi into abazikhulumayo khona ngale zitiyene kakhulu ngabe imali zakhona zonke zifakwa kwezempila impila kahle lemfundo yinto ezibalulekile emhlabeni baba ngiyabonga
hayi sibongile kakhulu ube lelanga elihle lobusuku obuhle mnumzana Zaba
ngiyabonga kanti
yebo blessing you know Mr. Zaba they is talking about first of all he says you know it's unfortunate that you know this is a health issue it's a health topic but you know it's unfortunate that politics always creeps in and then he says at the same time you know it's unfortunate that those people with money the politicians are going out of the country whenever they don't feel well so he says you know he's not a hearted person but he wishes someone senior would maybe face you know some difficulties and then maybe that would force them to improve the health situation in the country listen
Chris I think we are now being joined by Dr. Ivan Mastara of the Zimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mastara good evening
Good evening. How are you?
We are doing great, and thanks for joining us.
Thanks, man. Thanks for hosting us.
Chris, maybe you can...
Yes, Dr. Mastara, how are you? It's Chris Gande.
Hi, Chris. How are you? I'm great, man. Thanks.
Okay. Thank you so much. First of all, would you give us a situation of how bad the situation is? Because from what we are gathering, there is a shortage mostly of anesthetics. Can you give us a broader picture?
Yes. There was a circular which was circulated, which was sent on the 16th. By the head of the anesthetic department, communicating that they were suspending elective surgeries because of shortages of drugs which are pethidine, morphine, and adrenaline. These drugs are used post-operatively to treat pain. So they're saying it's not in the interest of patients to do those operations where we are not sure about pain control and resuscitation.
Mm. Yeah, before we even go any further, would you explain to us what elective surgery is?
Okay, so elective surgery is a non-emergency surgical procedure. An example I would give, say, a woman who has a breast lump which is suspected to be cancer or confirmed to be cancer and requires to have a surgery to remove that cancerous lump from her body, that will be classified as an elective surgery. It's not immediately life-threatening, although, you see, we would want to have the surgery as soon as possible, since every day that you have that cancer in your body, reducing your survival chances. So it's an elective surgery basically would be something that is not immediately life-threatening.
Mm-hmm. And, I mean, talking about the drug shortages, I mean, if the hospital does not even have painkillers, Dr. Mastara, what else is still there? You know, is there any reason to keep them open anymore?
I think what the consultants are doing is trying to make the best out of a terrible, of a bad situation. I think obviously for some reasons they have to keep the hospitals open so that they can, the public can still have confidence and they can kind of conceal their failure. But if you manage to get that circular, it's actually mentioning that even antibiotics are not there. So I think it's a dire situation. You can't have a hospital without antibiotics, since most of the ailments are caused by bugs, which would require antibiotics for them to be rectified.
Mm-hmm. Yes, Dr. Mastara, I see from the memorandum that the situation will be reviewed. I think they say next week or midweek this week. Do you see any improvement in the next few days?
Maybe they are running around to get the funding, but the thing is, you see, most of these drugs they are mentioning, they are found in pharmaceutical companies all over town. The issue is to do with resources. Maybe as it is, Harare Central Hospital is broke and they have no money. According to some inside information, they were saying the government last disbursed money to the government hospitals sometime last year. So they're operating on a shoestring budget, really.
Thank you, Dr. Mastara. Please do stay on the line. Regatiende ku South Africa, kunam koma muka. Magadi.
Ndinofara hangu magadi nyo.
Ndiva muka, erikana kuti muka.
Ndivo vaya va muka.
Va muka, okay. Magadi va muka.
Ndinofara hangu magadi ni mkoma blessing.
Aiwa tirina nyari mdariro mainzwa iva mukanzi hakuna mushonga kana painkillers zvai.
Zvino zvinodo ndi hachitingoti ini ndinyanya hangu kuvhundutswa nazvo nokuti zvongorati zvangogara zvangu vapachena kuti wagwara unongobuda kushe kana bona pakabatsigwa kanobatsirwa voko kunje uko. Zvongoradza kuti zvino zvasina kumira zvakanaka munyika. Zvino zvangosaravo kunesu vasina zvunhu to amenti
torara mafei ne tochera miti yorudzi hatizivi chinda zveku ku ndishoti toenda kupi chaiko nokuti tichindi tiuye ku South Africa kunodhura kuMozambique kwacho hakumbonzwisiki kuti kuri kugona kubatsirikawo here kana kuti kwete zvino asi hurumende yedu ndo inonyanya kuhlisa zvairi kuita nokuti unowana vachinyatso kukoshesa zvinhu zvisingafanirwi kukoshesewa kuratidzira kunorunyararo kwako chinofanirwa kungosiyiwa kwakadero kwete kuti vonotenga mazvombo zvokunokuwedzera mapurisa kuti varwisane nevanhu vanhu vakuvara ivavo vanonoratwa kupi hazvina kungozvigadzirira matambudziko kunoitwa nehurumende yedu vanosunga vanhu vanoendesa kumatare mari inoshanda ikoko yanga ifanirwa kushanda kuiti kuministry of health nokuti ndokunoupenyu ndokofanirwa kukoshesiwa zvino unoona kuti negurukota redu rohutano harinenge ndunga handizivi kuti chii chinomboitika kuti dai vakasarudzawo havomwe chero muovheti hake hasina zvaanoziva nokuti hazvidibooni musiyano uripo nokuti munhu akangodzidzira puti nomunhu wakadzidzira kudhokotera hamboratidzi kuti wakadzidzira kudhokotera kana iyezvizvi minister of finance kana achibhabhajeti rake kuti wakamboisawo here kana kobiri kuministry of health kana zvinhu zvakamira seizvozvo zvinhu zvinodotitisaini handitombonzwisi kuti shuwa ichiri nyika chaiyo chaiyo here iyi kana during smith hainambogara yaiparara sezvizvi yodzokera ku2008 hama dzedu kwadzakaparara nekorera dzikaparara dzimwe nokushaya mishonga muzvipatara nezvibere zvisiri zvekorera zvefuti azvinhu zvinotisa izvi baba
aiwa tinotenda zvikuru wamhuka nekupinda muchirongwa chedu
hai ndizvoi mukoma
tinotenda you heard there from Mr. Muka. He's saying that too many misplaced priorities by the government, and this is resulting in this crisis in the health sector. And he fears that Zimbabwe is slowly sliding into the 2008. You remember that era, when some hospitals were closed for quite some time. Tomboenda ku Namibia, kuna vadube. Vadube magadi.
Tinofara magadi vajonga.
Ndimukoma Blessing vajonga vari kuuya muswe chitatu paDiaspora Forum.
Mukoma Blessing vakadiko.
Haiwa isu tiri nani zvedu. Vadhube, tipewo pfungwa dzenyu. Hanzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuzvipatarawo.
Zvinhu zvingashamisa hazvo plus zvinorwadza chaizvo. Munoona ndosaka vanhu vachidemonstrate. Mbavha idzi dzanyanya kuba maminista vaba uyo waiswa apa waba. Ndozvinenge zvinzi nevanhu hatichaiwa rorova vanhu ngoti nyange mapurisa vacho unoshaya kuti vanonorapwa kuteyo ndizvozoka mishonga yavakushaita zvinorwadza chaizvo mufundo
saka pangagadziriswe sei vadhube tisingati hedu vanhu vari imbavha
but chakaipa ngachitaurweka because tasai kuti iwo plus iwo uda kutonga kwawo kukara kutonga vanoramba vachitonga nyika ichisvika pakuparara kuzvakadai so kuti zviite sei vanhu vaakufa vanhu vaakodaiwo vaakuuraya zvinobatsira chiimanyi
vari kutika zviri kukonzerwa nezvirango
zvirango zvipiko pane mumwe muteerera aimbotaura zvema15 biriyoni zvemangoda kungangoda chirango here wabangoda waba chibage waba dhiziri wadii zvirango zvipi manje vo zvinorwadza mufunge vanhu vari kufa zvekuti ezvo wakaenda kakumahospital kuri kutsiririsa hakuna chiriko zvinotaurwa kazvitori nani hakuna hakuna chiriko nyange iyo manesi acho vari kufa nenzara hapana kana chavari kumboona
aiwa tinotenda zvikuru vadhube nekupinda muchirongwa chedu
maita basa mukuru murave zvakanaka
aiwa nemiwo tinotenda
zvakanaka
Chris, you heard there from our caller in Namibia, Mr. Dube. He's saying that, the problem in Zimbabwe is corruption. He says, the leadership is corrupt. And as a result, all the resources that might otherwise be used in the health delivery system are being abused. Chris.
Okay, we'll go back to Dr. Mastara. Dr. Mastara?
Yes.
Yeah, we see that this particular secular